Mapurisa ambosunga vatorere nhavo vapfumbamwe vanga vachida kutevera musangano wezvesarudzo wanga uchiitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika wanga uchiitwa pamahofisi ezeke eprovhinsi yeHarare nhasi. Mumwe wevatori venhau ava Leopold Munhende ati iye nevamwe vake vasungwa nhasi mangwanani vakamirira kupinda mumusangano uyu.
Vatapi venhau 10 vasungwa nhasi shure memusangano weZimbabwe National Commission wanga vari imomo Harare. Chaitika ndechekuti vatapi venhau ava vanga vari vakamira pakona Ted naJason Moyo vachitokurukura havo zvanga zvaitika nenyaya yekuti vakawanda vanga vapotsa zvanga zvaitika vanonoka kusvika chii panzvimbo iyoyi. Sapangozoya mapurisa achifamba ne-D4D single cab ya-D4 yemuHarare vakatanga kuvhundutsira vatapi venhau vachitipindai mumota. Hapana anoramba torova, vamwe vachibayiwa misoro ndovatatorwa tikaendeswa kuHarare Central Police Station.
Munhende ati kusungwa kwavaitwa kwanga kusiri pamutemo sezvo vasina kupiwa chikonzero chavasungirwa panguva yavasungwa vasati vazoregedzwa mushure mekupindira kwaita magweta munyaya iyi.
Kusungwa kwataitwa hakusi pamutemo nenyaya yekuti pane nzira inobvumidzwa kusungwa nayo vanhu zvekuti munhu achienda chero yachazoenda kupolice station anenge achiziva kuti ari kuendera chii, mhosva yake ndeche. Tavakumbira zvese izvozvezvo, varamba kutiudza. Takumbira chero mazita avo, varamba kutiudza. Tangozobatawo mazita 102 Sergeant Davidson ndiye ataura katayo ndindakufungai asi azotadza vake kutiudza kuti atisungira chii.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vambochengetedzwa nemapurisa pamwe naMunhende ndi Thomas Maduku, Nyasha Dzashendoro, Robert Tapumanei, Marshall Bwanya, Gaddafi Wells, Adrian Matutu, Tongai Mwenje naTinashe Muringai. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau ava vazoregedzwa paHarare Central Police Station mushure mekunge gweta ravo vaChris Mhike vapindira. Misa Zimbabwe inoti iri kushushikana zvikuru nemaitiro emapurisa aya anogara akapindira pamwe nekuvhiringidza mashandiro evatori venhau. Zvichakadai, mapurisa anonzi asungawo munyori weprovhinsi yeHarare muboka revechidiki reMDC Alliance vaDenford Ngadzihore nevamwe mushure mekuratidzira kwaita boka ravo panga pachiitirwa musangano uyu. Munyori muboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma vashora kusungwa kwevatori venhau pamwe nenhengo dzebato ravo.
Izvi zvinotaridza pachena kuti hurumende yavamunangagwa haisi kutevedzera bumbiro remutemo iro rinotendera pachena kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kana vaine zvinyunyuto, uyezve zvinotaridza kuti hurumende yavamunangagwa hairispekti kana kuti haina rukudzo nevatori venhau.
Studio 7 anao kwanisa kunzwa divi remapurisa nezvekusungwa kwavangadzihore. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaburitsawo mashoko kuvatori venhau vachiti Zeke yarambidzwa mumiriri webato ravo vaWillias Madzimure kupinda misangano yeZeke nevemapato ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muZeke vautoile Sly Gwana kutinzwe kuti sei Zeke yakatora danho iri. Mapato anopikisa anoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvinobata nyaya dzesarudzo zvaanoti zvinoita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dziri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.